tambira nemufaro waterere. Muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatino taura newechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa chedu tine hurukuro na mujare Stalin. We sanganore National Association Youth Organizations. Wakadi hako Stalin.
Tiripo zvangu makadiwo.
Ah, tiripo. Tinoda kuziva chii chiri kuitika pavikino.
Pasvondo rino, vechidiki vemuno muZimbabwe vari kuungana vachiita nhaurirano nokuda kwekushandiswa kweyatinoti digital media kana kuti zvivhitivhiti murunyararo kwemunguva dzesarudzo.
Ndianani vachauya?
Izvi zviri kuitwa kukadoma Ranch Motel. Kuchauya vanhu vanobva kumapoka akasiyana-siyana kubva muhurumende, mabato asiri ehurumende akazvimirira oga. Kunewo vamwe vachauya vakamirira of Youth, Ministry of SMEs, Small and Medium Enterprises. Kuri kuuyawo vanhu vanobva vakazvimirira mabato akazvimirira ega senango. Nevamwewo vanobva kune mapato akazvimirira ega akaita sana Zim Rights nemachechi vana Catholic Commission for Justice. Kouyawo vamwe vachabva kunze kwenyika vachiuya kuti vabatane titaurirane kuti tingaita sei runyararo mukati menyika yedu isu sevechidiki uye panoitwa sarudzo tingaita sei kuti tikwanise kuva nerunyararo sevechidiki.
Vari kubva kunze kwenyika kupi?
Tine vari kubva kuZambia, toitawo vari kubva kuRwanda, toitawo vari kubva kuEgypt, toitawo vari kubva kuUganda, toitawo vari kubva kuKenya nevari kubva kuSomalia. Ava vese vari kuuya nechinango chekungoti vachidzidzisewo kuti vakashandisawo sei digital media kana kuti utepfenyuro hwamazuva ano kuti vabatsirikane pavakaita sarudzo dzavo kuti vasaite mhirizhonga. Chikuru ndechekuti vanhu vechidiki ngavawanewo mukana wekuti vabate muzvinhu zvakaita sesarudzo kana zvebudiriro yenyika uye vachengetedzewo rugare mukati menyika. Saka digital media tiri kuda kungoti vechidiki vadzidziswe kuti vanokwanisa kuishandisa mune zvakanaka zvinova zvinozobatsirawo mubudiriro yenyika uye zvinova zvinozodzivirirawo mhirizhonga.
Tinotenda avo vanga vari muzvare Stalin, vanoshanda nesangano reNational Association Youth Organization kana kuti nayo. Aiwa vateriri, nguva ndoyaita shoma. Tosangana zvekare mangwana. Ndini Chioneso Jani.